Hamai Masuku, avo vafenda vari pakati pekuverenga mashoko ekucherechedza zuva resununguko vazopengenuka mushure mekuongororwa nana mukoti nevamwe vange varipo ndokubva vazoenderera mberi nechirongwa icho change chambomiswa kwenguva inopfuura maminiti makumi matatu. Provincial Administrator wedunhu reLawayo, amai Konzani Mwiwe, vaudza mhomho yevanhu vange varipo kuti anai Masuku vaive vaudzwa nachiremba wavo kuti vazorore sezvo vasiri kunzwa zvakanaka asi nekuda kwekukoshesa zuva ranhasi vaona zvakakodzera kuti vaite basa ravo semazuva ose. VaEdward Nare, avo vakarwa hondo yerusununguko pasi pevarwi veZipra, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachikudza kuzvipira kwaamai Masuku, zvakakosha kuti vanhu vateerere miviri yavo pamwe nezvinotaurwa nana chiremba.
Vakutangatanzwa zvisati zvaitika kuti anga asingani asiri kunzwa musha anga akapiwa mazuva kuti azorore navatazami zveupenyu asi iyeye zvimedhi nokuda basa rake akazoti hai kuti handidini ndiende kuba asi zvatingati nyose tingafunde kurespecta advice yemadhokota.
Vamwe vanhu vange varipo pachiitiko ichi vati vauya kuzocherechedza zuva rerusununguko nekuti izuva rakakosha zvikuru munhoroondo yenyika. Mumwe wechidiki muzvare Geraldine Ndavambi vati vanokoshesa zuva rerusununguko nekuti munyika vanhu vanogara murunyararo vakatiwo vanoshuvira kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa igadzirise nyaya yekuti vechidiki vawane mabasa.
Nehurumende ichairi kutonga takatarisira kuti isu vechidiki tive tisapihwawo mukana wekuvhurirwa maindastries nekuti mayuthi mazhinji hatina chekuita takatarisira kuti maindastries avhurwe avachaakomodhota mayuthi esakawandisa akagara mumugwagwa ndozvatakatarisira panew dispensation ichairi kutonga.
Mumwewo wechidiki ange aripo pachiitiko ichi uyo angozvidoma nezita rekuti Privilege ange achitengesa zvekudya uye ati atora mukana wekuungana kwevanhu kuti awane mari.
Ndotengesa machipsi asi ndosangisawo zuva nanhasi ndinoona mukana
zvichakadaro apo ruzhinji munyika rwange ruchicherechedza zuva rerusununguko vamwe varwere vange vauya kuchipatara cheMpilo Central Hospital vange vachitadza kuwana rubatsiro rwavange vachitarisira sezvo vana mukoti munyika mose vachiri kuramwa mabasa. Mutauriri webato reZapu vaipitule Maposa vati danho rehurumende rekuti iri kudzinga vana mukoti vose vari kuramba vachiramwa mabasa rinoratidza kuti nyika haisati yave nerusununguko rwechokwadi.
Manesis esu ari kupastrike vane genuine reason yokuenda pastrike asi zvotikashamadza seZapu kuti muzuva rimwe chete kuti tisvike mukupenderera kweindependence tinosangana nemunhu anotora danho rekudzinga vanhu vakawanda kudaro mabasa achidzinga vanhu ava siri decision yagarirwa pasi ikatariswa zvakanaka zvichiongororwa zvinene nehurumende kumbunyikidza kwekodzero dzevanhu kuri kuitika muno muZimbabwe neavo vari kuzviona kunge ndivo vari entitled.
Vana mukoti vanodarika zviuru gumi nezvitanhatu vari kuramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.